A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this June the 4th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the plight of vendors whose majority are women. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know, Thursday is your day. China Chemadzimai.
We are also on the internet, on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com. Lobanjalo ku www.voashona.com.
Kutengesa temunachi noi. Kutengesa madomasi nemuriwo nemambaira. Isusu tiri kurwadziwa nekuti tibve muno tiende kunotengesa kunze kusingasvike vanhu. Tinotirwadza nekuti ezvinezvi handina murume, ndine vana vanoenda kuchikoro, ndinoda kubhadhara rendi, chikafu zvese. Saka zvinondirwadza kuti ndinozoita sei kuti tibude muno paripo pandiri kuraramira nemhuri yangu. Kana nguva ichatarwa zvakwana, tinongomira toona kuti vanga tisese. Aiwa, tatisingabhadhari taingomhanya, mapurisa akauya taingotiza, vaienda pedzoka toronga. Taite kuti iyo hurumende dai yavhura makambani, tiende kumabasa tione kuti tingaite sei tiraramise mhuri. Atirambe kuenda kumabasa vakavhura makambani tinoenda kubasa. Pari zvino nokoma kwaita upenyu, mari yacho yakungobatwa ishomana kuti kana ndikabva muno ndine 30 kana 40 zviri nani. Ichiro yedu ndeyekungoti dai vangotibvumidza taramba tichingotengesa tibhadhire kana kuti dai vatitsvagira basa. Isusu zvatiri kutengesa hazvizi mumashopu. Saka ivo kana vachikwanisaka zvina kuti vatibhadharise kana madhoradhora kana ma5 rand, patinotengesa isusu tinotsvaira, hatiye paine chinhu.
Pange tichitaura nevesiti Harare, vatungamiriri vese pamwe chete nemavenda association, tichivadudzira kuti nzvimbo dzatsvaga nesiti Harare kuti vatengesere dzipi, tikatiwo kuti zvivafambire zvakanaka, vopuwa yambiro kwesondo rese. Panotangawo sondo rinouya voenda kunzvimbo dzavo itsva. Zvekare tati zvavari kuenda kunzvimbo itsva, pamwe mitengo inogona kunoneka mazuva amasondo ekutanga. Harare yambva yaderedzawo mitengo mubhadharo from $3 per day to $1 per day kumavenda zvedaro. We were simply telling the residents of Harare and the other local authorities that appropriate vending sites have been identified by our local authorities. So those who are vending in streets and vending in undesignated places have been asked to move to appropriately designated places so that they don't continue to break the law. They have been given a week to do so. We do have the Zimbabwe Republican Police, the city authority itself is its own police personnel to enforce them. I don't see any problem. But we just need one week done without sufficient warning and the notice given to the vendors.
Zingwe, replace my designated areas. There's no vendor who's been chased away.
Tinakupatia kuvisiviri zvenyezvochiya soso sesibuteneso onke eHarare okuti sivereo night prayers kukhulela then kusasa kuseni sivesiva lamasolidarity messages from amapartners ethu. Sikhuluma nje ngakhona lokhu ukuthi uminista wethu siphatha njani, ngoba nxa sinanzelela amasosha lamapholisa afakwa nxa kule kufuneka i-peace. So thina kasizi lo muntu ukuthi singafakelwa emapholisa lamazoda for i-peace le. Umthandazo lo uzabanjwa eHarare kuthiwa se-Women's Bureau eMasasa. Yikho lapho esibuthana khona. So abantu bonke from different ama-territories they are traveling khathesi ukuthi sibe lo mthandazo lo wantambama. Sizalala sithandaza ubusuku bonke kuvuke ekuseni sisiba lama-messages aza kuya khona le kuziphatha amandla. Then izolo mina ngivele ngiseHarare, kwenzakale vele ngikhona ngapha eHarare
ngesabalesikhathi sokuthi sihlane lo mayor weHarare sahlangana lamaya ama organizations sikhuluma ngakho khona lokho sikholela ekukhulekeni sikhulekela lo moya ngoba ubone ngathi umoya omubi ole politics phakathi ukuthi sibeke konke kuNkulunkulu ngoba siyizidala zikaNkulunkulu lakhona lokho kwenzakalayo uNkulunkulu kasambulele sibonise indlela asikho ku politics so ikho sifaka uNkulunkulu ukuthi bona laba ama politicians abakuzamayo ukudlala ngathi budlala ngimpilo zethu uNkulunkulu ebe la.
Welcome again tonight on the Women's Round Table. We are looking at the plight of vendors in general and women in particular who have been given a 7-day ultimatum by local government minister Ignatius Chombo to leave all cities and towns voluntarily to designated areas by this Sunday or risk facing the wrath of the army and police. What are your views on the issue?
Mm-hmm. The ultimatum issued Monday by Minister Chombo has been anticipated as several attempts have been made to relocate these vendors to other premises set up by the government.
Yes, PJ, and despite resistance from the vendors who many have described as a menace and an eyesore in many cities, Minister Chombo gave the ultimatum at a meeting held Monday in Harare with city fathers and vendors associations.
Many vendors, as it is, many vendors' unions are vowing to resist this call and are currently engaging with the council and local government officials to resolve the issue amicably. But most meetings have said to have been so emotional and charged and failing to come up with any solutions. People end up with fist fighting.
Yes, we understand that actually happened yesterday, PJ, in Harare.
Mm-hmm.
But a lot of the vendors' associations are actually trying to come up with ways through, like, the all-night vigil that is being held tonight.
That's being organized tonight.
And others, you know, just having meetings and, you know, trying to resolve the issue. But most vendors are actually blaming the government for creating the vending problem after failing to create employment through the 2.2 million jobs that were promised under the ZANU-PF economic blueprint Zimaset during the last election.
Although vending has been sustaining the lives of many Zimbabweans as it is, especially women who are in the majority, and those are the most affected. And many are saying the move will negatively affect most families who rely heavily on this trade.
Yes, PJ, but there are some who are actually supporting the move, especially retailers who are saying they were losing business to the vendors. After paying taxes and rentals, and they are actually saying, yes, the vendors have to go. So it's really divided. The opinion is very divided right now.
Yeah, it's really divided. Kubasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 siyalambulela kuhlelo lethu olwa asihluzeni bomama. Udaba esilihluzayo lamhlanje ludaba lolu lwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni emigwaqweni endaweni ezithiyeneyo zemadolobheni. Kukantike kulesiqondiso esethulwe nguhulumende ngumphathintambo obona ngentuthuko yezabelo lamadolobheni uDr. Ignatius Chombo. Othena bonke abantu abathengisela endaweni lezo abangazinikwanga ezingekho emthethweni ngabasuke phakathi kweviki eyodwa. Kuya kuthi kungedlula iviki yona leyo sesiyababizela amapholisa kanye labezomvikela amasoja ukuthi babuye bazobabutha basuke ngodlame. Ikanti ke abantu bathi sophila njani, ayikho imsebenzi yonke seyaphela, amankampani amaningi avalwa. Yikho ke sesiziphilisa ngokuthengisa khona lokho, ayikho ngenye indlela ukuthi singaphila njani. Kodwa ke ngakwelinye icele labo abanini bezitolo lapho abayendlalela khona bethengisa amatamatisi labo abaphila ngokuthengisa, labo bayakhonona bethi bona sebesithathela amacustom. Enjalo idolobho ikakhulu eleHarare kuthiwa alisahlanzekanga. Sokuphunguba ndawana yonke kulabantu abayendlaleyo lokho bethengisa.
Aiwa, icho kwa DPJ kuti nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekurudziro yapiwa na va Ignatius Chombo yekuti vese vanotongesera mumadhorobha vakwanise ivo kubva mumadhorobha vachienda kunzvimbo dzavachapiwa vhiki rinouya. Asi vanomirira vanoita mabasa iwaya ekutengesa vari kuti aiwazve vanhu ava voenda kupi, nekuti pari zvino hapasati pazivikanwa kuti vari kufanira kuenda kupi. Ende vazhinji vacho PJ madzimai, uyezve kuri kunzi iko kuchange kuchishandiswa mapurisa nemasoja kana vanhu vakatadza kuti vabve ivo pavanotengesera vachienda kunzvimbo dzavachapiwa. Asi mukutaura kwataita nevamwewo vanoita basa rekutengesa vati ivo vakatanga muna 1983 vari kuti ini ndokurarama kwandandiri kuita. Vana ndakaendesa kuchikoro nekutengesa, murume akashaya, ndine vana vanokwana ivo 6, ndoita sei? Saka nhasi ndo zvatiri kutarisa, nekuti uyezve pane mamwe masangano izvezvi kutaura kwatiri kuita vari kutonamata ivo kuti pawanikwe ipo pachibuda zvakanaka panosvika svondo, nekuti vapuwa kusvika musi wesvondo kuti svondo ikasvika musati mabva mamuri kutengesera, aiwa muchaona masoja nemapurisa. Tiri panyaya iyoyo PJ, we are lucky to have in our studio an in-house guest who has been really, we have been fortunate. These past weeks we had a Gladys last week, and this week we have another Gladys, Miss Gladys Lachwayo, a political analyst who's also doing her studies here in Washington. Thank you and welcome to the program tonight.
Thank you so much for hosting me.
And give us your take. You heard from our listeners, you heard from Minister Chombo. What's your take on what is going on in Zimbabwe right now?
I think the issue of vendors is really a disturbing issue. Because the government must be able to come up with policies knowing fully well the context that we are living in. I think it's not a secret that Zimbabwe's economy is not performing well. For the past 15 years or so, we have seen unprecedented levels of unemployment. We are talking about, you know, more than 80% unemployment in the country. And in a country which is rated one of the most educated in on the African continent. So what it means is that we are churning out graduates from universities across the country, and these people do not have jobs. And they had turned to vending as a mechanism of trying to fend for themselves and fend for their families. So when the government is now making a policy pronouncement that they are now saying that vendors must get out of the town, must get out of the places where they've been conducting vending, this is, you know, not being sensitive to the plight of the people. I think as a government that has been at the helm of governance in our country for the past 35 years, they should know better the status of our economy. And since they've been in government, they know exactly the kind of challenges that we are facing as a country. And one would have expected that because of those reasons, they are supposed to understand where the people are coming from and be lenient and, you know, make policies on the basis of that kind of context. But we do not see that, and we think the government must be sensitive to the plight of the people. They promised jobs just in the last election. They say that we are going to give you more than 2 million jobs. That was one of their manifesto clauses. But now they are reneging on that promise. And it's only fair for them to understand where these people are coming from, and to, you know, they need to focus more on the broader issues that are contributing to the economy not performing. In my opinion, they need to be, you know, focusing on the investment climate. They need to be focusing on more broader issues that, you know, actually make sure that the economy is revived. We open up our industries and all of those things, as opposed, you know, to fighting with the people.
Tombopindira ipapo kungoti muti gaga tisati tatora mumwe munyarikani wedu. Muri kuona sei imi zviri kuitika izvi munyika? Tiri kuona nhasi kuri kunzi kune munamato. Zvingabatsire here kuti pawanikwe pachisanduka pfungwa kwavachombo?
Hongu, munamato hauna kushata. Vanhu vanofanira kuti vaite zvese zvavangakwanisa zviri pamutemo kuti vabatsirane nedambudziko iroro ratatarisana nazvo. Asi ndinoona sokuti tikanamata tichiitawo zvimwe zvinhu zvingatibatsira. ndinoona sokuti minister vanofanira kutaurwa navo makurukota anoona nezveidzo nyaya dzatiri kutaura nezvadzo vanofanira kutaurwa navo uyezve vanhu vanofanira kuorganisa paground nekuti zvinobvumirwa mubumbiro redu remutemo kuti vanhu vaite zvinhu zvakaita semademonstration hazvina kushata zvinhu zvinobvumirwa mubumbiro redu ratakanyora muna 2013 saka ndinoona sokuti hongu kunamata hongu kwakanaka asi ngatiite zvinopfuura ipapo tichibata-bata mastrategy akasiyana-siyana kuti dambudziko iri tikwanise kurigadzirisa
aiwa tinokutendai PJ.
Yes, Lonkosazana Gladys ihlatshwayo la kodwa ihlatshwayo yangale esijanganeni akakwanisi ukuthi akhulume ngolimi lwesintu yikho ke mina ngizatolikela unkosazana Gladys lapha ubesithi yena yebo siyakuzwa ukuthi kumele idolobho lethu lihlanzeke kodwa ke kumele uhulumende akhangele ezinye izinto eziningi ezibalisa ukuthi kati vole yona umumo womnotho elizweni uminjani umumo wezombusazwe elizweni uminjani konke lokhu kumela ukuthi akukhangele engakathathi inyathelo lokuthumela abantu amapolisa lamasoja omunye umlaleli lapha ukhulumile wathenanana akulampi ngakho ke asiboni isizathu sokuba uDr. Ignatius Tombo asithumele amasoja lamapolisa asilwi thina sizama nje ukuziphilisa ikanti ke silomlaleli osekhona ecingweni unkosazana Beauty Mthombeni siyawamukela kuhlelo ya siyakwamukela unkosazana Beauty Mthombeni
yebo ninjani
isikhona linjani
nangiyaphila
ye uyaluzwa udaba lwethu olusegudwini wena ke umnini wesitolo lapho esithengisa impahla khonapho eHarare wena ke uthini ngalabo abathengisa phambi kwesitolo sakho bethe bezama ukuziphilisa
kulobu nzima
ye
engingakutsho ukuthi uhulumende ngumavusenzakala umesanelisa ngawo uyenza asusela aba bantu ngoba akusela business elenzakalayo akusela sitolo esithengelwayo akusela muntu ovela esitolo ngoba wonke umuntu uthengisa yonke into emgwaqweni koze ungakhangela wonke aseHarare wonke ngingakokwalela lapha kumbe afika loba ne-Britain kumbe amangaki engingakutshela ngawo agcila mathi agcwele abantu abathengisayo kanti bakhona abathengisayo kuthengiswa impahla yokugqoka kuthengiswa utama even lama-supermarket ngingasabalisho lama-supermarket kodwa lokho akusela business eyenzakalayo ngoba umuntu wonke angazicala futhi ekukhumbula ukuthatha isahlala naleyo mgokeni esiyathengisa uyathengisa
ye
so uthi kundezezutokho even u-first street ngokwakhe akasekho so u-first street nalowo sikwazi ukuthi lani kwakuthiwa sizalayita ama-christmas lights wathinithini angasi lo nyaka sizalayita kuhambe njani u-first street ngoba kugcwele izicathule sukacala le kusamora zayephutha kurobert mkaka kugcwele abantu abathengisa izicathule
ye
uhambe uye kurizende kunjalo uwehluse yako uphuma usuthi uyale ne-flyover le eqonda kuostungiza kulaba amafoni nabo bagcwele kulabanye laba abakuthatha abathengisa ama-groceries so i-situation yangkhona vele iso bad ayikhona mpijani
wena ukhuthazani-ke nkosazana Mthombeni
ma
inti wena ukhuthazani ukuthi uhulumende ngawenzani kuhle yini ukuthi athumele amasoja lamapholisa
hayi amaiso ye kodwa kusuka abasuke iqiniseke ukuthi kusuka abasuke sivini lapha ngoba akusabanga kuhle
ye
akubanga kuhle angazi ukuthi uzababeka kuphi umbuza abasako kodwa ukuthi akumele basuke ngoba akusekho right ye azazi ukuthi uzasebenzisa which way but iqiniseke ukuthi kusuka laba bantu abasuke
ye
ngoba iHarare nokuthiwa sathi i-capital city sokuphonga ukukhuluma nje kuyesabeka ukuthi ngabana kusemini ngikuthathela ipikitha ngikuthumezele ukuze abone into engikhuluma ngayo ukuthi kunjani ukusuka abasuke sibafike mbebambeuzabafike mbabafikele endawo mbe yabasakuphi angikwazi umbe yi-indigenization mbe ngathi izimasedi kumbe inenzakalayo kodwa hayi akusekho right
Yeah. Bamba kona pecingweni inkosazana Mthombeni. Marvelous. Miss Mthombeni, Beauty Mthombeni is a boutique owner along Fessy Street, and she says business is really very low. They've got overheads. They have to pay rent, they have to pay electricity and all of those things.
Mm-hmm.
But you find that everything is being sold in the streets.
Mm-hmm.
Even shoes, clothes and everything, tomatoes, even supermarkets are not even making a profit because all the buyers or all the customers
are flocking to the streets.
To the streets.
Interesting there, PJ. And we seem to have one of our other guests, Tendai Kokera, of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. We'll get her on the line and also ask her to perhaps, you know, react to what Ms. Mthombeni is saying.
Yes.
Hello, Ms. Kokera. Ehe, makadi enyu. Aiwa. Tina muzvare Beauty Mthombeni vari pano vativo vane chitoro chavo muHarare uye zvavari kuti imi muri kuita zvekutengesa mumigwagwa makuvatorera business. Saka ivo vari kutoti zvakanaka zviri kuitwa negovernment izvi nekuti ivo sevanhu vari kubhadhara rent nezvimwewo vanenge vachidawo kuti vaone business ravo richifamba. Imi munoona sei zviri kutaurwa namuzvare Mthombeni?
Ndiisi chamazvanda chivandotaura nawo.
Ehe, ndivo ehe.
Okay. Yei ndikukumbira ndoitaika kutaura kushoma pamusoro noizinei. Ndii chamazvelasi zviri kutaurwa namuzvare Mthombeni ina handisi kuwirirana nazvo. Isusu sevatungamiriri vezvichiya tiri kuti ndofunga muzvare Mthombeni anozviziva kuti muno muZimbabwe hamuchina makambani akavhura. Saka ivo kana vachiti vari kuwirira nezvekutaurwa nehurumende kuti vanotengesera mumigwagwa vabve mumigwagwa handizvi chanenge vachireva kuti zvidii, nekuti iko zvine zvikurarama kuri kuitira vanhu ndekokuti vanhu vari kutengesa madomasi, vanhu vari kutengesa mabhanana, vanhu vari kutengesa kunyange mbatya chaidzo dzemumabhero, vanhu vari kutengesa zvinhu zvakasiyana siyana majuskadhi avo ekuti vawane pekuraramira. Saka isusu sezvichiya hatisi kutsigira danho rakatorwa nehurumende rekuti mavhenda abve mustriti, nekuti mustriti machona imomo ndo mabasa avakavimbiswa nehurumende. Isu tiri kuti pa-8 days dzakapiwa nehurumende, kana hurumende ichiona iyo kuti yawanira vanhu mabasa ekuti vashande, yavhura indastry in 8 days idzodzo, mavhenda haasi kutomboramba kuenda kunoshanda. Vari kutodawo chaizvo kushanda, nekuti pavanenge vagere pacho panenge patori nehuruva inokosoresa. Saka vari kuti isusu kana kambani yangu ndoita sei, kana kambani yanzi yavhurwa tina dambudziko nazvo tinoenda kunoshanda. Asi dambudziko riripo nderekuti vamwe vedu ava vakaita mabhizimisi kare uye zvava nemikana yekuwana mari. Saka havachatarisi vanhu vari kutengesa majuskadi, havachatarisi vanhu vari kutengesa madomasi, havachatarisi vari kutengesa mabhanana, nekuti vane upenyu hwavo hwakanaka.
Tombokubatai muromo ipapo.
Kuti vadzidzise vana vavo vari kuvabhadharira mari nemari yemadomasi iwayo. Saka isusu sezvichiya hatisi kutambira, hatisi kugamuchira donzo iroro.
Tombokubatai muromo ipapo todzokera kuna muzvare Mthombeni. Manzwa zviri kutaura amai Kokera, imi munoona sei zvichemo zvavataura izvi?
Ukumuzanyamuza kodwa iqiniso kuti izavaijuskadi hako problem, nekunitiwe juskadi hakuna ndawa ivhanileyo mbokweti akuhambeki nkuruma kwakuti inconvenience ekhona njo. Waiti utandiva avatengise kodwa inconvenience etoenzakalayo ebuhlungu ngoba amanye amastriti avaliwe lokuthi lezi mota zisakwanisa ukuthi zihamba njo. Indinyama yokuthi umuntu onke kumele athengise, kumele ngoba abantu abanamsebenzi kumbe kumele kuhambe njeni. But umuntu wejuskadi isikhathi esiningi anti yabe mile eceleni lapha komgwaqo ezithengisena kahle ijuskadi lakhe akavaleli muntu uhambe. You can't even walk estriti ngoba kugcwele abantu abathengisayo every bahleli mgwaqweni abantu bakho awusawuzuthi uniyathele ngaphi. So ikhangenesi lakho ukuthi isayithi ye-capital city yengasamanga kuhle anti yabo. Ma kule ndawo lepa bangathengisela khona babangafakwa khona ngoba itamatisi nosasinazithengisela embaremsik kati kusike embareswaya ngapi abantu bephonge ukugcwala kufotina fana kugcwala amatamatisi akusakucrosseki kugcuma nozithawa imoto lokuvika amatamatisi abantu anti yayibona indawo ekhona. So that's the issue there ukuthi i-inconvenience yakhona serious yambona ukuthi idiscadi le ifekti kakhulu but lokho kwamatamatisi lezigqoko kugcwele edorobheni lapha akunzima.
I need to appreciate it when about Pina Bantu, right? Got it things I would die in situation and corner.
Miss Kokera, if you're still on the line, we are hearing a lot of noise in the background. I understand you're at the prayer meeting, Miss Kokera. Can you give us some of the, you know, one of the vendors, a woman who's there, who can just tell us what the situation is like?
Hello, I'm still on there.
Alo, tipeiwo mumwe vari kuita zvekutengesa mudzimai pane pamuri ipapo pameeting timbonzwawo maonero avo.
Alright. Ndichikupai umwe sisamavelas. I think tikaenda mu in terms of section 276 here the Zimbabwe. Inotaura iyo kuti zvoni ma local authorities ane masimba ekugazena hurumende dzavo dziviki. Saka dambudziko ratiri kuita nderekuti tikadzokera zvekare muconstitution imomo inotaura kuti hurumende kana ine zvairi kuda kuita inofanira kutanga yaconsulta vanhu. Kana yaconsulta vanhu, vanhu voeyawo mazinuzi avo votaurawo zvishuviro zvavo vachitaurira neki nehurumende. Isu iri kuitika muno muzimbabwe ndeyekuti its up bottom approach instead of bottom up approach. Zvinhu zvinenge zvakubva kuhurumende iri pamusoro instead zvinhu zvibve kuvanhu vachitaurawo zvavanoita sei zvavanoshuwirawo semavhenda. Saka ishu iripo ndeyekuti ishu iripo ndeyekuti zvoni utungamiriri hwatinawo munomu hausikuda kunzwawo zvitemo zvinobva muvanhu, but munhu wese anoziva kuti muno mararamiro atikuita hana kumira mushe. Ende isu chatiri kuramba ndechekutika hurumende ngaiongorore chikonzero chaita musoro wotene
ngaiongorore kuti timbobatai makadaro timbonzwawo kuna muzvare Gladys Lechwai
zvaritaurwa na Miss Mutombeni.
Aiwa, zvavari kutaura ndinowirirana nazvo. Nyaya yavo yavanga vava kutaura pekupedzisira apo yekuti ngatitarisei chaita kuti musoro uteme. Nekuti ndiri kuona sokunge hurumende zvairi kuita iri kunotarisa tingati pachirungu masymptoms. But havasi kunyatsotaridza kutarisa kuti dambudziko rimbori papi. Dambudziko ratinaro muZimbabwe iguru. And kukura kwaro tinofunga kuti hurumende ndo zvainofanira kunge yakatarisana nazvo izvozvo. And hatisi kuona sekuti hurumende iri concerned distereki nezviri kuitika munyika maererano neeconomy. Hatisi kuona vachiuya nemasolutions. Zvese zvavakawimbisa muna 2013 pavairana kumaelections, hatisi kuzviona zvinhu izvozvo zvichizadzikiswa. Nyaya dzemabasa, nyaya yeikonomi itori nyaya yahombesa yaita kuti nyika yedu iwane machallenges atiri kutaura nezvazvo. Saka ndinoona sokuti hurumende inofanira kutodai, vaifanira kudai vachicreata maplatforms zvekutaurwa namaikokera izvi. Kuti ngaticreatei maplatforms ekuti todii panyaya yedambudziko reikonomi yedu, kwete kunobata nyaya yemavhenda. Endi chonyanya kutorwadza ndechekuti masoja aakupinzwa munyaya nyaya dzekutengesa, and handisi kuona kuti zviri kuwirirana papi. And ndo dambudziko ratagara tichiona muZimbabwe kuti mauto edu ari kuramba achiunzwa panyaya dzemacivilian. And unoshaya kuziva kuti utongirudzi ihwohwo kuti pano pano masoja tinokutumirai masoja, pano pano tinokutumirai masoja, utongi husina kunaka hwohwo. And panofanira kuti paongorerwe ipapo. Saka ndinowirirana nezviri kutaurwa namaikokera.
Tisati taenda zvedu kumbomira programu yedu yeparedhiyo, totora maipeshi vongoti gagaga. Maipeshi, mumwe muteereri wedu vanoita zvekutengesa. Maipeshi, muripo here apa? Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu nezviri kuitika izvi. Maipeshi, rambai makabata zvenyu, rambai makabata pafoni. Maipeshi, I would like to thank our guest, our in-house studio guest, Ms. Gladys Hlatshwayo, our Tendai Kokera, and also Beauty Mtombeni, who are on the line and will continue with them as we migrate to the internet. Please join us. We are live streaming on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
olivalelisayo kulesi sigaba esemsakazweni oweradio ngupraxit s jeremiah kodwa ngisithi lingayikhatshana siyaqhubeka ngohlelo lwethu okunye okwemizizi engamashumi amathathu elandelayo kodwa sisebulenjini kuweb ku-www.voandebele.com ngupraxit s jeremiah.